inozangochikonzera samafashi amutipuwa drainage makomba kana kuti migero inofambisa mvura muguta reHarare. Mimwe yacho yakavharwa, ingava yakavharwa nemarara, imwe yacho yakavharwa nemajecha. Naizvozvo mvura inenge yaopinda mudzimba dzevanhu, nechikonzero chekuti madhireni aya kana kuti migero iyoyo inenge isafambisa mvura sezvinenge zvichitarisirwa. Zvimwe zvacho ndezvekuti muchaona kuti pane dzimwe dzimba dzakavakwa mune nzvimbo dzaifamba nemvura, pamwe vanoti mawota chano.
Zviri kufamba sei kunzvimbo dzakadaro?
Dzimba idzodzo dzabva dzaita madaivheshen kana kudaidza kudaivheta mvura inenge ichienda ichipfuura neipapo. Saka ndodzimwe nzvimbo dzatiri kuona dzinenge dziri kuafektwa zvakanyanya nemafashamo, tingati pachirungu vanoti mainfuse, kana kuti dzimba dzakaita zvokupfekerwa pfekerwa mukati, tingati nedzimba dzanga dzakavakwa kare. Ikoko tinozviona kumabhuku kunana Mufakose, nzvimbo dzakadaro dzinenge dzive dzinoafektwa zvakare nemafloods iwawa kana mafashamo iyayaya.
Kumatoro kunogara kwakatota uko, zvino zviri kufamba sei kune vakavakira ikoko?
Vanhu vakagadzwa mumatoro kana kuti vakavaka dzimba mumatoro ndevamwe, tingati ava ndovanonopinda mudambudziko guru munyaya dzemafashamo. Tagara tichitaura isusu sesangano recombined Harare Resident Association kuti mumatoro haisi nzvimbo yekuvakira dzimba, nechikonzero chekuti mvura haikanganwe payakambogara. Saka naizvozvo muchaona kuti kazhinji kazhinji vanhu vari kunyanya chema chema nenyaya yemafashamo, vanhu vakagadzwa kana kuti vakazvigadza mumatoro. Muchaona nzvimbo idzodzi kunana Budiriro, vanhu ivavo vari kugara mumatoro. Mukasvika kune imwe nzvimbo iri kutafara uko, vanhu ivavo zvakare vari mumatoro. Naizvozvo tingati matoro haisi nzvimbo yekuti pachirungu vanoti habitat, kana kuti nzvimbo yekuti vanhu vangatogara.